achanga achirara panze kubva nhasi zvichienda mberi zvichitevera kupwanyirwa kwavaitirwa dzimba nehurumende kumelford pasvika studio 7 musha wediamond park nhasi mangwanani vagari vemunzvimbo iyi vanga vari mubishi kubvisa midziyo yavo mudzimba dzavo ukuwo zvigiredha zvichipwanya nekune rumwe rutivi amai febi nzira yesango vati havachaziva pekubata zvichitevera kupwanyirwa kwavaitwa nehurumende iyo yauya iine magiredha maviri nemapurisa anga akapakatira zvombo kuzopwanya dzimba dzavo
hazvina kureruka tiri kurarama upenyu hwakaoma vamwe handiri masingle parents tiri kurara tichishanda tichiita se ndomisa mudhuri wangu just like that handina chimwe chandinoudzwa uzongodzwa nzimba yakupwanya at least because tiri munyika medu handiti dai tachipihwo mukana wokunzi chibvisai zvamiinazvo zvamakavaka tabvisa chero madoor frame ndoti ndikanga ndiri kusouth africa ndei ndichikwata ndikaenda kubotswana ndei ndichikwata ndamunyika mangu ndochema misodzo yakadai kudarika machemero andakaita ndiri kunyika dzekunze ndochema ndiri munyika mangu
amai Ellen Munyoro vati chavarwadza ndechekuti havana kumbopihwa nguva yekugadzirira kuti vabvise zvinhu zvavo uye vati panga pasina kubudiranwa pachena kuti mastendi aya akamira sei
dambudziko iri rinorwadza dai vanhu vaiziva zvauka vasati vavaka wongunzi regedzai kudii kuvaka kwete kuti munhu watombovaka kuzopazirwa wavaka ipabuda kwabva wongovatangidzira vanhu vasati wavaka vanhu vakachengeta mari nokuti mari iri kunetsa kutsvake
mumwe wevapwanyirwa dzimba vatrinos mushoriwa vati vakatengeserwa mastendi aya neumwe mukuru wemuboka revechidiki muzanu pf varoger spote kunyange hazvo vaizviziva kuti mastendi aya hasi ezanu pf vamushoriwa vati chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti gurukota rinoona nezvedzimba vadaniel garwe vakavanyepera kuti dzimba idzi hadzisi kuzoputswa vachiti vari kugadziriswa kuti dzigove pasi pekanzuru
minista vaiuya panapa vagarwe vachitoinspekta zvinhu zviri panapa izvo vati vakatiti vakai mastenza aya pave nemastructures akanaka mubvise migodhi yese yemvura tokuisai mabohos but ivene zvakuti nesanzvokuti hatichazive kuti ndivo seminista here vachiri vakukonzeresa futi kuti isusu vatiti tivake vobva vatiputsira futizvo uyezve mukatoenda kwekutangatanga kwegedhu munotoona pane bhodhi rakanyirwa zvokunzi relocal authority mukaenda paentrance yekupinda muno mastens riripo rimwe bhodhi izvo mabhodhi aya ese angaresekei kana kuti ivo vava kutokonzeresa kuti isusu tirambe tichingobirwa mari hatichazivi zvavari kutiitira
hatina kukwanisa kutaura navagarwe kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vachidzima nharembozha yavo patanga tichivafonera nezvenyaya iyi gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland east amai apolonia munzverengi vambosvika mumelford panga pachipunzwa dzimba idzi vakabva vachiti vari kunoita musangano navagarwe negurukota rezvematunhu vajuly moyo kuti vaone kuti votora matanho api zvamboita kuti vanga vachipunza dzimba idzi vambomira kweawa imwe chete asi vakazoenderera mberi nekupwanya vaona pasina kana shoko kubva kumakurukota ehurumende mumwe wevechidiki uyo apwanyirwawo imba yake yanga achiri pakati pekuvaka uyo angoda kudaidzwa nezita rekuti Ishmael ati zvaitwa nehurumende izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vapwanyirwa dzimba idzi vasavhotere zanu pf musarudzo dzemuna 2023
taifanira kuvhota 2023 tozovhota futi vision 2030 but zvaramba tichida kuvhota handizive kuti tichange tichakamira papi pataitsigira chitipewo pekumira ora chitipewo pekumira bhosi tapwanyirwa ndisina pekumira ndogara pai imba yangu yapwanywa ndichagara pai
vaparson tsomondo vatiwo kupwanyirwa kwavaitwa dzimba dzavo kunoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kuzadzisa chirongwa chayo chevision 2030
vamunangagwa vachigadzikawo pachigaro vamunangagwa his excellence wakataura pachavo akati zimbabwe is now open for business and everybody he must look forward to vision 2030 hatingati mugore ra 2029 takutanga kuvaka hatina kwatiri kuenda isusu tanga tatotambira conversation yemutungamiri wenyika iyi kana kuti semeseji yawakatumira kuvanhu kuti ngatichibatsiranei kuiwaka nyika yacho sezvo vanhu muri kuchema kuti nyika yaparara saka isusu taane chishamisiko chacho chaapo pamberi pedu apa kuti zvacho zvatiri kuita isusu tichitoti tiri under vision 2030 zvacho zviri kupwanya
Asi mumwe mugari weMelfort makare uyo ane mapepa akakwana emba yake iyo isina kupwanywa uyo aramba kudomwa nezita rake akurudzirawo veruzhinji kuti vasangotenga mastendi kunge vari kutenga madomasi vachidyirwa mari nevanotengesa mastendi aya zvechikoronyera.
Ngatingori zvafanana kuti munhu ukatengeserwa TV isiri mushopu isina risiti ine njodzi. Sani isu vanhu ngatingwarire kuti kana tichida mastendi ngatidzidze kuenda kukanzura kuhurumende totsvaga resolution. Imi vanotenga iwe munhu aunzwe kunyuma utengeserwa chinhu chakacho ndokana ndichiudza kuti vanhu chenjere chinhu chakachipa chiri dangerous endei kukanzuru monyatsobvunzisisa kuti toda masendi motsvaga kanzuru ndoine authority chete.
Zvichakadai umwe wavanga vachitengesa mastendi aya zvechikiribidi varoja spote neumwe wavo watangoziva nezita rekuti Arnesto vasungwa nemapurisa panga pachipwanywa dzimba idzi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapaul nyati kutinzwe kuti mhosva yavazopomerwa ndeipi tisati taenda pamhepo. Kupwanywa kwaitwa dzimba kuMelfort nhasi kwaitika mazuva mashomanana hurumende yapwanyira vanhu zvivakwa zvavo kuchitungwiza nemuHarare ichitiri kuchenesa maguta. Ndakamirira Studio 7 kuMelfort mudunhu reMashonaland East, ndini Thomas chiri pasi.